Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukaa. Report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report. Ndo nyaya iripo here.
Nyanzvi mune zvemutemo muchinafundo Love More Madhuku vojekesa pamusoro penyaya yedelimitation report iyo yatsviriridza munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nemukuru wesangano reIOM vachironga hwaro hwekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kudzoka kumusha. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka. Panguva iyo yePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwi aya anosimuka riini. Indwe mimwe emisore nao zedu za nasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika. Vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri, kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba. Asi kunyange hazvo Justice Chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rokupedzisira kana kuti final report. Vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Sly Gwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Madhuku vanoti kunze chete kwekunge zeki naJustice Chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika, hapana mutemo unomanikidza vaMunangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika. Ngatinzwe vachitsanangura.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukaa. Pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati takuziva sevanhu vezimbabwe. Chinhu chete ndechekuti report yakapiwa president iya yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report. Ichokwadi here kuti vakapiwa final report? Ndo nyaya iripo here. Nekuti pakaenda veElectoral Commission Justice Chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report. Tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvitaura kuti havapa final report. Asi ivo president havana kutaura vari ivo, asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira president. Vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report, vapiwa inonzi revised preliminary report. Saka hatikuziva kuti chokwadi nechipi. Kana president vakapiwa final report ndopavanofanira kunge izvozvizvi vaakubudisa mugavenment gazeti vaifanira kunge vabudisa. Saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izeki Zimbabwe Electoral Commission chairperson yacho Justice Priscilla Chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini Daka mirira commission ye electoral commission. Daka pa president final report. Those were the president vakadi vakakanganisa.
Asika Professor Maduku, Justice Chigumba vakataura pavakapa president gwaro iri kuti ndoo rekupedzisira ingadzi final report. Saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare?
Zvaurikutaura kuti vakataura kusati zvi hako kutaura kuti kutaura kuchitaura nevatori venhau ndizvo zvaurikutaura apa vaitaura nemajournalist. Kutaura kunyora gwaro rinonzi pamutemo iko kutaura. Hatikatatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Hatina patakazoona izvi. Kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoitwa advert mapepa nhau zvekuti vangoitawo chanji yekuti ichibuda wasangana nemajournalist. Zvokudai panga pasina majournalist vakabuda pastatehouse. Haasiwo anonzi kutaura ikoko. Havasati vataura ndavataure veZimbabwe Electoral Commission. Izvezvi bhora rese riri mumba neZimbabwe Electoral Commission. Kana isina kushinga kana kusimba kuti itaurire vanhu daiwa takapa president final report uye president takavataura kuti takavapa final report. Hauvapi final report president usina kuti vataure kuti president iyi ndiyo final report iyi.
Saka iyo Zimbabwe Electoral Commission, Professor Maduku, inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi?
Vanokwanisa kuendeswa kumatare ezimosha vachivatara izvezvi. Even president vaizvo matare pari kuendeswa president kumatare president anongotaura kuti ndakapiwa revised final report. Handisati ndapiwa final report.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Olaf Moore Maduku vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nhasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachizeya kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvisaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zveZimbabwe pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nokuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe because takara tichishanda nao makore ese. Pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Kana 2019 apa chai pakataka xenophobia yakaoma. Tinoziva kuti vanhu vakanyamtoita basa rekubatsira kuti paonekwe mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipend yanga iri IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino, imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana veZimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika, munoti nekuti tinoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuta kuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita kubatsira, taakuona yaakubatsira.
Aiwa, chinonetanisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi, nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM zvatakanzwa kuti aiwa tiri kuda kuwana information kuti vanhu varoda kudzokera vangani tigone kuvakota. Harwuzi rubatsiro rwatakatarisira nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuZimbabwe vachapiwa nyika here kuti aiwa chigarai apa, nokuti tinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara, havana nyika yekugara. Vapiwa nyika, vana vachisvika kudzokera kuchikoro here, nekuti vabereki vacho vanenge vasingasandi, vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafizi, nekuti vabereki vanga vachishanda muno muSouth Africa. Vachidzokera kuZimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainawo. Saka kana tichitaura negadziriro nekuti hurumende iri kuda kubatsira, tinoda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemuSouth Africa vachienda kuZimbabwe, tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. The Voice of America. Masangano anomirira vashandi anotire Zimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo, masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi, vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi-chimbi uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Shamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu yemasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti onai zvinhu zvaoma muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplementwa, vashandirwi havasi kubhadhara mari, vari kuti hapana enforcement. Saka isu nokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections, toita sei? Bhozi vashandi vanga vaida kutenda kufull blown out strike picketing, vachipiketa maitikati ano regai titange tanyorera minister tivataurire.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vashamiyarira pari zvino kana muchiti $150 haina kunge yazogadzwa?
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari mumaRTGS, vapiwa mari mumaRTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuri, nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu munozotora matanho api?
Kana vakasapindura sevashandi tine two ways: tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana ITU, kumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaone kuti ndohondo yatave nayo munomu.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenya Shamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Constance Tabuka, chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina ivo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari ye UIF yatinotorerwa musitishanda mudzimba kana kuma restaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achiri achipera kuno South Africa. Tinenge tichiti tinde kuclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowano tataka registara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane avamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge ati register nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno South Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dze UIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorogwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshaiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ngatitsananguruwo kuti shuwiro yenyu ndeyei.
Shuwiro yandinayo ndiyo kuti varungu ngavatinzwisise tichikumbiravo kuti vasatitorera mari dzidze UIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno South Africa inenge iri shoma. Ndinoita zvekustoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pama weekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru. Saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengesere kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanyobatwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe una mapepe kumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno paripovo vakadzidza kufanana voneso. Saka ini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefungwa dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungawo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana ratibatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachine unovata pamavoko unotarisawo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira. Saka zvinoonekwa nangochinda kumusha samadzimai hapana anokuseka aine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndekupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda but ngatitarise kumusha ndio kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarise vana vedu, vana vedu vari kumusha ndio vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni but kusina chavanotiitira. Saka ngative madzimai anofunga nevabereki vedu kumba munhu tisangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti kuno kujoni zviripo zvakanaka zvakawanda kupfeka kudya zvese zviripo. Saka ngative madzimai anofunga kumusha. Ndozvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu but chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana na vamwe nevangu nevamunini vatatu vachiri kuenda kuchikoro ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mutanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu che Our Lives. Nhasi tiine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanho reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda, pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandiro evarapi vechivanho pamwe nevarapi vechitendero.
Donzora torwa na minister wa Mangwiro. Donzora kati na kiri to kurudzira nyanya kwa rapi wedu tishishwa ngawatori ma residence mabasa avani ngawachiita tinoona riri donzo rakanaka stereki tinoritambira isusu sangano rezinata kuti kana uri murapi yoane matsamba uzivo customer inge yamunenge doctor patient relationship wave nema basics avanenge vachizivawo urapi wawo kushandisa mishonga yechivanhu kuti pane pambo kuti unokwanisa kuti hauna uruzivo rwakakwana uwani kwa hiyo uri kubata mishonga yechivanhu kutaura kwaita minister tinokutenda sivatiitiro kuti vatibvisirewo dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa varapi vese tive nedatabhesi ratinoa tirikutozikamwa kudai timire takadaiso tine networking yatinenge tiripo tive tinenge tine mabasics ezvatinoziva tese sevarapi tichidzidzisana.
Takanzwawo Dr. Mangwiro vachiti ivo vana nyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
ese ivava vana mbiyo nyamukuta tinenge tichitarisira kuti ikoko mahospitari ikoko ngakuve ne department retreatment paione choice kuti kana vachienda kwete kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side kunosvika vama anapuwa mapatients ave nechoice kuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndiri kuda kuti traditional medicine. Zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaite integrated system ishande pamwe chete zvimwe zvatinotarisira futi kuti minister vatigadzirisire futi ipapo.
Tanzwa minister vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wekudzidzira kushandisa mishina yekutora mabhipi nezvimwe zvakadaro, munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvinoti zvataura minista kuti vanadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta mabhipi bezuva kana kuti shuga zvakamira so zvimwe zvatoti itse step ahead yatato imwe donzo ravatotiita kuti tione vave nenowledge since vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoona kuti donzo racho ravatora rakanaka.
Zvii zvimwe zvamungatidai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisirwa kuti ngura kana chiro achibatwa mishonga iyaya pavo ne safe way yekuhandla mapatients ivayo zvimwe zvatinotarisira uyewo vapoto vachine use to develop traditional medicine nekudzidziswa mabasics eurapi vechivanhu zvimwe zvinhu zvatoo tarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo bayoshechi kuti kuione traditional medicine side as well as biomedical side pave nechoice pakati pemapatient kuti kana akapinda ave nechoice yekuti handisi kuda zvemajekiseni handisi kuda ndikuda kuti traditional medicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya sekurisibanda asi vasina maresinesi masangano yenyu akaita seZinata, munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi kangaende vachinotokwa isi hatizvikurudzirewo futi wemurapi fana kungoone maresinesi avo. Tine vamwe vane urapi wamo vari kushandisa zvishuva zvimwe zvisina vasina matsamba vari kungoiti anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya gwenziri asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti vetmpc secouncil yematraditional medical council council vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isu yedu seZinata tinotonetsikana nekuti vamwe izvozvi vanoda kungoshandisa vandoona kuti haana matsamba kasi ari kupawa nemushonga zvinova zvinhu zvinototi tinoda kuti vanhu ngavapuwe mushonga nevanhu vane ruzivo rwemushonga tmpc reassociation yako uve munhu maassociation ndozvaduma munenge muchisangana nemamwe vamwe kuti pana ruzivo rwokurapa mune pfungwa dzimwe chete.
Imi mune chikoro here chamunodzidzisawo nhengo dzenyu?
Zinata tine chikoro chedu Zinata School of Traditional Medicine yatinoita tichidzidzisa varapwa vedu izvo vanotora malaizinzi kwete matsotsai tinoziva kuti kuiwane ruzuru wakadai. Bachuviwa bachita kuti ba refresha kose. Tuge tichidiwa. Tuende kuma basics atora patichida ruzivo kuti kudzidza kupere kunoramba uchidzidza nguva nenguva.
Tinotenda Sekuru Prince Mchandisi Vanda vezinata. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva iyo vePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwa aya anosimuka riini. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka riini. Vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera fembera kuti nhabvu iri kutanga riini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano rePremier Soccer League kuti nhabvu yepamusoro-soro munyika inotanga musi wani. Murairidzi weGreenfields Lloyd Mtasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi.
Gadziri redu iri kufamba zvakanaka, tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuiti.
Asi mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vataurira Studio 7 kuti sangano ravo richazivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi. Asi PSL yazivisa kuti mutambo weCastro Challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unovhura mitambo mwaka wega wega ureko musi wa11 kurume. Izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika. Veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi. Asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vaKudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu.
Platinum FC ndiyo yandikuona kunge iri consistent because inini munyika yeZimbabwe maliga pfuura yesa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza ichiramba ichitamba matambiro anoumika sena. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Mutsigiri weyadha vaBlessing Ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pa kugona kunenge kudada.
Platinum inongotora kuti because ane maresources so isi mavari ma good players zvese vanobhadhara zvakanaka sangu anongotora.
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos iyo yave nemurairidzi mutsva Herbert Marowa. Asi murairidzi weManica Diamonds Jairus Tapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura stereki. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rini. Mutsigiri weCapes United Muzvare Mesi Kudzedzereka kana kuti Mai Vale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngizokuzana nje ukuthi abaningi once they take ama drugs and they are high. That's when there is amandla ukuthi you know bazithimaza abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kuka Wayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathise.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothea Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kuka Wayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeliminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uthiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolisenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothea Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kuyabuhlungu kakhulu kwabalisi bathe ebantwaneni, hayi it was traumatic. Sibile abantwana kubathintile, kubahlukuluzile, especially the way asengayo egwazwa ngegelo. Kuyabuhlungu abantwana bekhala vele from Tuesday. We never had ama lessons with them. We asked ama counselors in the school, the outside, to give the assistance, especially to Ishiyasiyaki, our first form for class 41. And then particularly if yours is a friend here, so he was still alive when but I'm also a roller, a 15 Arnold Mbambi, then he shaped the website of the Zamu Sopliki. But this thing happened out in the community.
Akwenzakalanga bese sikolo.
No, it was way out of school. Kwakweni le after PM. Sebevele sebesiya ngkhaya ngama-past 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bachiyane lodaba lokulwa?
Kuba lama campaigns like anti-bullying. Yes, I stand with Vala. Anti-bullying, not violence, not drugs. Because sometimes they look at Abanin once they check them up drugs and they are high. That's when there's this amount of, you know, the victimized Abanin Abanin and they love the rough Abanin Abanin. So it's like through our campaigns, our group counseling sessions, inviting Abanin, even the pastors have come, our address, our local police, really from time to time. We have the criminal abandon, the violence, the bullying, the drugs.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kusavunyelwa ukuthi ba discipline kumbe bachaywe angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Yeah, can extend ngoba kanesi can only talk to a child. Kusikhathi mhlalise phansi likhulume zama ukucorrect a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana ba these days they are not like abakudala. Abantu futhi into mdala nxa ikhuluma sibili kamthatha serious abanye nemefano of it team society lokuzweni lokhu ke siyabapanisha abanye wena bayaenjoy ikhansi of course wezethu drone the road but I think sibili laphana kusatshayo kwakuwubadeclare from such behavior.
Liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayatshaya ababalisi babo?
Siyabesaba sanje ngabona umntwana engomkhuzi ubone efake kunyokunye resistance. You think twice, your life is more precious than anything. So yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothea Moyo ngumphathi wesikolo se-Founders High esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit, oqhutshwa e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Etshela intatheli zindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya. ELiZimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusu Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kayisiko be-IOM nabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayisihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi baxhase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekthi athile lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi IOM izongenelela kulolu daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekthe ekade zinezep ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezinyezele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Ethi kubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphaphisa ebantwini bakhe kunokuthi aphaphiswe.
Likubona kungayisiyonto entsha ayenzayo?
Akusiyonto entsha, akusiyonto emangalisayo, kanti futhi akusikho ethi kubhekele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni esithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke South Africa akade bengenandawo zokutshala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni ezizophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kunezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi bafunde noma bengehluleka ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusu Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla kune izulu eliningi kuliviki esabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa yindlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kuliviki endaweni eziningi kulesi sabelo. Wasebuthe izakhamizi sezilethemba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezalinywa kuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephendile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngangalima mina ngo-February 21 ngalima sibili nje abantu sebekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengungaku-advisor ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziqinile kabasiqinisele ukulima isikhathi sesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunja nyana uyabulokhu kuqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda owesengezana ku-14 eKwanda South uthi lanxabele sifiso sokuthi balime abaselayo inhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu lethula emanange ukuze bavune lawa manzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo esifuye nayi amanzi sesilawo sibili.
Umqondiso ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhulunelwa Ndlovu ubeke ukuthi iningi lezilimo ezalinywa kuqala ikakhulu eGwanda lase-Beitbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenza likomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wamabandla enkolo weZimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano wamalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunwe la maqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeza ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khonokhwana okwakusenzakala kudala ubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare laye uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana ubuhle benkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izibi njalo ekunhlanganiso ye-West Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
Picking lami source of livelihood yami engiyenzayo since eZimbabwe njengoba vele imisebenzi ihluphini yekho imisebenzi. Ku-West Picking siyahlangana lama-challenges ashiyeneyo. Siyahlangana lokuyeyiswa, lokuthethiswa. Ikuthi nxa usezi-West Picking abanye bakuthatha nje ukuthi ngxenye akukwananga ikhanda mbe njalo. Kodwa ukuphila siyaphila. kona kunjikuti bakhela imali ezidakiweyo besithuthi njengabe kuyayenza basihlanganisela kulathi sibanike ezethu izikhalazo zethu ukuthi thina hayi besithuthi besithengile ngemali engaka isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kuleminye imithetho thile thile esiyabe siyiphambanisa anti council isithi council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezikasithi council we-speaking is illegal ayikho emthethweni we-speaking njengingathayisana lo munye nje kobophumlani othi laphana ugogo sebemthathela isaka lakhe lamaplastiki ukhanye gogo behambe evula amabhimu ebhodi evula ama-beans ethatha kuthathayo sebembona esethwele isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelane lamaplastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayalo ekhaya unokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etown ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kundikhaphana ugogo lamaedobha ukhangelela ukuthi lami kumbe zathingi lakuthiwe abantwana kumbe nzabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees ngawuvele uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo bathi ugogo kayilo ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezivini kodwa kamtheli ukuthi kayelo ekhaya kubuhlungu kaye
ngezinye indlela kutho ukuthi liyabathola bonke abantu abaleminyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo osemdala ukuthi ngabe uyaziphumulela
ku-West Picking vele kule age zonke even ugogo le-20 something ukhona even ole-100 and something ukhona
kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zibi
imali siyithola so kunjeke seyinga udobha ama-plastics and iplastiki utrega uyathenga iplastiki okuthiwa yi-PP nokuthiwa yi-HD ungadobha lezi uyathengisa etrega utrega kuthiwa usanegotiate iprice isikhathi sonke lesibe sithi 39 cents a-kg kuyadoja izigrepha kuyahanjiswa esigrepha yard 10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona basika bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi bathenga iphethi abanye lokho iy'gubhu zama-jeans lawo bane-prize yabo so ukuthengisa kuthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo
siyabona ukuthi inhlanganiso yeMatabeleland Human Rights Institute yalincedisa ukuthi kube le nhlanganiso eye-West Pickers Association ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu
laba bantu basuka basivula amehlo sasingakwazi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindeli isawudi kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane incane anti kodwa abantu laba basitshengisa ukuthi hhayi okonikwenzayo lani liyacontributha kwi-economy yezimbabwe sasingakwazi thina anti bona basuka basitshela ukuthi hhayi kele kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo ngesikhathi esinje nithengiswa kungaka beninyanga isiyaphela ukuthi ubone ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizasenda okungaka lami ngisezi yayimathibenza into i-speech of human rights ifula ingqondo engingakuthiyela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho dobha lawo kakodwa lokhu dobha ubuthelile la uthengise impilo iqhubekele phambili thina abanye nge-west lay my sister sikhalela ukuthi ingelathi bazasikhombela ngomunye iminyaka bathi nampano business woman ye-west kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza amadishi siyenza everything ye-west lay
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane lamhla obexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya. Sokulandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lo Chris Gande.
Lingalithola njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sicoxa lomnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi
sawubona msakazi sawubona but Gande salibonani balaleli be-Studio 7
ungasela ukuthi imbiko
ethi ulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile. Ukubona njani lokho?
Ngiyabonga umbuzo wakho, Butikande. Umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5 umkhakha osusihlasele kwakathesi lapha e-Afrika kukhanya kungkhona ufika, kodwa kamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo. Siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale, kungakho ke sesihlaselwe vele. Khonkwana esasikwenza we-social distancing, okusanitizer, wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe. Lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi uqala ngabo-January, February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi, kwathi kusiyachaya o-March wahle wamemetheka. So siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane.
E-China ngelinye lamazwe okuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19. Manje pho kuthiweni?
Inani labantu abahlatshwayo e-Afrika jikelele nxa sesibambanisa amazwe wonke, angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30%. Kodwa abantu be-Afrika noma babehlaselwe yi-COVID, nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwaqede du. Njalo Butikand, mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into, kanti i-COVID yona ichiyene ngabi? Leminye imkhuhlane othi nxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga. Yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane, sazi ukuthi sime ngaphi, siyangaphi. Ukuthi nxa mina ngihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate, hayi akusahambelani, kumele ngiproduce i-certificate sami se-COVID se-vaccination, ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile. Njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule, mina ngivikelekile. Asazi njalo engxenye abezempila kahle babangasitshela ngcono, bengacashi ngomunye labo, ngoba nangizwe becasha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization. Hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu embasizayo lakhathesi ababanjwe iwona lo mkhakha omutsha lo ngabantu abavaccinethwayo abagcweleyo. Uthole umuntu esifa ngegciwane, ubusuzibuza ukuthi kanti kuhamba kanjani. Singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje, ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawa ukuthi siphelile, kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi. Thina besesijwayele kathesi bese sihlangana sixhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye, into ade singayenza iminyaka emibili edluleyo ngoba besichaya i-social distancing. Kathesi asisakwenzi ukwehlukana, omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la. Umuntu vele ongabona kunika indololwane uyabona ngathi hayi umuntu lo kambingeleli kahle, yabo. Kodwa ke kuyinto eyikuthi ibisi new normal ngesikhiwa, ade siyiphile eminyakeni emibili lengxenye edlulileyo. So asiphumelane negcekeni, silwisi sithalesi, sibone ukuthi siyangaphi. Nxa kuwukuthi kumbe sokule jova omutsha ohambelana lomkhakha omutsha, kumele sitshelwe. Nxa sesitsheliwe kanjalo, kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka, hayi ukuthi hayi engxenye uzavikeleka kumbe awuzuvikeleke, kodwa hayi abanye bayavikeleka. Asikho esikwaziyo thina ngemjovo. Sasijova sisiye esikolo, abantwana babejova nxa bezalwa, bejove ngezinyanga zabo zezayo leminyaka yabo. Nxa bangajova uyabe ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe kajova, ngoba uyakwazi ukuthi umntana wakho uvikeleke. I-COVID ke yona yindaba, kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlabi umjovo womkhakha lo, hayi usuright we
lo ke bekungumnumzana Vangi Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi, ebesixoxa la uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakathana ephethe amasingle akhe asanda kuwethula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Y ngibingelele emsakazweni mphathi, ngibingelele labalalele ekhaya. Ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni seMakonekazini, ngokuhlala manje ngiselupane esigabeni seKhebetheni. Okwamanje ngilamasingi track angu-2 ngaphansi kwamampakathana gospel music. Eyokuqala Indlela Zakho, esibili Ukukhuleka, kube sesiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi Isilangazelelo Sezulu, lapho engicula khona no-Oscar Gatsheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna isingoma bengangithinta kulezi inamba 062-851-1598. Ngizoyiphinda njalo 062-851-1598. Leyi bengalibali ukufaka ikhodi iseSouth Africa okwamanje. Esibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le inamba eyasekhaya
0786423 1211. Abalandeli ubatshiyela waphamazi?
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo wonke abasixhasa ngakho, bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo. Sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculi wezokholo igospel usikhanyisile Ncube Mpakatshana. Singakehlukani izihlobo, nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorini, emaceleni omhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lethu okwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.